kunyonyota nenyaya yekuti izvo zvino tasvika mazuva anosvika gumi madzimai evashandi vari kuhwange vari kumatambudziko vari panze kune zuva rinopisa zvinochisa pane mvura madzimai aya ari panzvimbo isina kumira zvakanaka nenyaya yekuti maspouses avo kana kuti varume vavo vari kutambudzwa zvisingaiti nekambani yekuhwange vanhu vakawanda vari kutoshamisa kuti tiri kuona madzimai achiita zvinhu zvakadaro ivo varume vacho vari kupi varume vacho vari panguva yakaoma havabvumidzwi kana kuva vachioneka vachitaura kana nesu vematrade unions kana kuoneka vakamira mira saka tiri kunyunyuta nemabatiro ari kuita vashandi vekuhwange
imiwo matema amboedza here kutaurawo neveministiri kana kuti mapazi ezvezvicherwa kana mines nerevashandi relabor
tiri kuedza takatanga nekuedza kutaura kumafoni kutaura navo takaona kuti hazvisi kubatsira takaisa in record takanyora matsamba takazopedzisira tatonyorera mutungamiri wenyika kuti chionai zviri kuitika mutungamiri wenyika paakatumira minista mupofu akauya ikoko mupofu akatiwana tiripo akaimbisa kuti achadzoka musi wechipiri wafuura uyu haana kuzodzoka kuzotaura kuti ndezvipi zvavari kuronga kuti vapedze gakava iri
saka matanho apa muri kurongawo kuita imi sesangano reZCT iyo
isisu hatisi kugara taona kuti sezvo tiri kutaura navo ava havasi kunzwisisa sezvatinotaura takutotsvaga vashandi vanobva kumaindastries akatisiyanei kuti tikwanise patingati pachirungu solidarity maybe kana tawedzera nhamba yevanhu tounza vamwe vashandi vasiri vekuhwange kuuya kuzovatsirana nevamwe vedu vari panguva yakaoma saka isisu taona kuti kuzvimirira tega sevashandi ndizvo zvatinokwanisa kuti zvitivatsire nenyaya yekuti hurumende haigoni kutivatsira saka takutotsvaga nzira yekuti timobhalaize vashandi vaende kuhwange nekuwanda